chirongwa ichi ndechekubatsirana kuti vana vauye kuzodzidza kuno kuAmerica zvichiita nyore kuvabereki kureva kuti vanowana scholarship kana kuti vanoenda kuchikoro chisinganyanyodhuri nepamusana pekuti zvikoro zvemunomo zvine marenjes akati kuti tinotangira pane zvinodhurisisa tigozodzika kune zvisingadhurisisi saka chirongwa chandinacho ndechekuti ndibatsire vabereki vane shungu dzekuti vana vaende kuchikoro kuti vasanyanyoremerwa nekuti ndikange ndisina mari yakawanda mwana wangu haende kuchikoro.
Munenge muchibatsira sei kune vabereki vanenge vakateerera kana vanawo vari kuda kuti vauye kuzodzidza iko kuno kuAmerica?
Ndinobatsira nekuedza kuti tione kuti vanopinda munzvimbo dzekutsvaga mascholarship sei. Kuvataridza kuti regai ndikupei example kuti United Methodist Church ine zvikoro zvakawanda muno muAmerica. Saka United Methodist Church munoiziva kuti ishamwari yeZimbabwe. United Methodist ine vanhu vakawanda vekuZimbabwe vanotenda mairi. Asi ine zvikoro muno mazawati. Saka vese ivavo zvikoro zvese izvozvo zvinobatsira vana vekuZimbabwe kuti vawane chikoro nekubudirira mudzidzo zvisinganyanyomeri vabereki vasingakwanisi kubhadhara. Saka kukuruka ukama hwakabvira huripo mukunamata.
Saka muri kuwanikwa muchitaura sei nevabereki vari kunze kwenyika kana ivo vana vanenge vari kuda kuti vauye kuzowanikwa vachidzidza imomo muno? Muri kushandisa chii?
Ndinoenda paFacebook pangu ndinonyora nguva nenguva ndikawana pekunzi pari kunzi pane mascholarship ari kupiwa vana ndinongoisawo paFacebook pangu. PaLinkedIn pangu ndinoisa kuya magrupu ari muno muAmerica vana ZW, DFW, Diaspora Networking. Ndopa ndinongoiso zvandinenge ndawana zvekuti vanhu vabatsirika nechikoro chinenge chiine mascholarship ndinoisa panzvimbo idzodzo dzese pasocial media.
Muri kuwanikwa muchitambirwa sei nechirongwa chenyu ichi uyezve muri kudyidzana here nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kudyidzana nedzimwe nyika dzemuAfrica ndo zvatiri kutoita zvikurusa. Zvandiri kupanana nezvizvarwa zvekuZimbabwe ndiri kuzvipove kune dzimwe nyika vandinozivana navo vari muno kana vari vekuZambia kana vari vekuSierra Leone kana vari vekuGhana ndinongovapo.
Vanenge vachida kunyatsonzwa nechirongwa chenyu ichi vanokubata ipapi?
Ndiri kuwanikwa paFacebook pangu. Munoziva kuti pane mwana akanditsvaga paFacebook, akanditsvaga paWhatsApp pangu, akanditsvaga paLinkedIn. Mwana mumwe chete, mwana iyeye ndiri kutoshanda naye, ndakamubata ruoko kuti ngatibatsiranei. Vanondiwana paFacebook vanondiwana under Aneta Mujei Muzorewa. Vanondiwana paLinkedIn vanondiwana under Aneta Muzorewa. Vanondiwana paWhatsApp pangu iri +1 702 245 1401.